chinangwa chasaita interesting ndeche kuzama kupedza dambudziko rokusangana nemayouth nenyaya dzedrug abuse, substance abuse in general, nekubatsira youth kuti vadzoke mugwara kana vakanga vakarasika.
Mava nenguva yakadini muchiita basa iri?
Takatanga 2019 muna January.
Sei makafunga kuvaka chikoro ichi kuchitungwisa?
Kwandiri nini, it's more of a personal experience. Andinganyari kutaura because I was once a substance abuser mukati mekurarama kwangu. But they came a turnaround point kuti ndakazongoona kuti noyo. I actually lost a best friend kubva kune nyaya idzodzi. Saka kwandiri nini, it's something which is quite personal. And I really do understand how one sent this zvinhu zvakafanana naizvozvo to think and feel. So I thought could maybe I'll be in a better position to try and help them out, other than kuti mumwe munhu asinganzwisisi kuti zvinofamba sei azame kuvabatsira.
Vana vamunobatsira kana kudzidzisa munovatora kupi uye munovasarudza sei?
Chinoitika ndechekuti currently now we have a call center which is quite open but chinoitika ndechekuti vabereki ndo vanouya vachitaura nyaya dzakafanana naidzodzi, matambudziko avari kusangana nawo mukati medzimba dzavo. So what we then do kana zvichinge zvadaro, tatinotanga kuita kuzama kugara pasi nemubereki kuti ahwisise kuti dambudziko raasangana naro iri anokwanisa kuritambira sei kubudikidza necounseling. Then tapedza kudaro try and engage mwana anenge aine dambudziko iri. Asi sekuziva kwenyu kuti munhu anobatsirika ndeuyo anobvuma kuti ane dambudziko.
Vanobhadhara zvakadini? Munovabhadharisa here?
No, isusu hatibhadharisi. Kwatiri isusu it's non-profit making and on voluntary basis.
Pane vanokubatsirai here? Hurumende pane zvainokubatsirai vonazvo kuita basa guru rakadari?
Chatiri kuda kutoita kuzama kubatsirana nehurumende yedu in supporting their existing initiatives that are fighting drug abuse. But as far as it is right now, we are only using our own resources to see external funding from elsewhere. Though we are quite open kuti kana pane vanenge vachida kuti vabatsirane nesu kuti tipedze dambudziko iri, takasununguka kuti tibatsirane tiri pamwe chete.
Zvamungade kuti vanhu vazive kana kunzwisisa pamusoro pebasa ramuri kuita iri ndezvipi?
Chatingada kuti vanhu vazive ndechekuti munhu ane dambudziko redrug problem hatifaniri kumushora nekumuvhidza, nekuti kuva neproblem yemadrugs chitori chirwere chinenge chapinda pamunhu. Saka munhu iyeye anoda kutobatsirwa pane kuti asorwe nekuzvidzwa pamwe chete. Uye vabereki nevanochengeta vanhu vanenge vaine matambudziko akafanana naiwayaya vanofanira kunzwisisa kuti hama yavo atori murwere akafanana nemunhu ane chirwere cheshuga neBP. Saka tinokurudzira kuti vauye tigare pasi tionesane, titsvage kuzama kuwana nzira dzekugona kubetsera nanavo nekubetsera hama yavo inenge yawirwa nedambudziko iri.
Vanenge vachida kukubatsirai vanokubata ipapi?
Vanokwanisa kutibata 0772 647 110 kana kuti 0719 647 110.